manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29, 2020. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano emachechi okurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nemapato anoipikisa. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe robatana ne Zimbabwe Congress of Trade Unions mukuratidzira kuchaitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichiteera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 6388. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri vachinzi vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5043 zvichitevera kupona kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburiswa tisiri kutefenyura chirongwa chino. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti vadarika 24,955,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezviviri kana kuti vadarika 842,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vanhu vadarika 6,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvishanu kana kuti vadarika 185,000. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuita nhaurirano dzechokwadi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano wepagore weZCC waitirwa padande mutande, Reverend Kennedy Gondongwe vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana vachipa muenzaniso wekuti kana muchakabvu Ian Smith avo vakambotonga Zimbabwe ichanzi Rudzhizha vakakwanisa kutaurirana nevanhu vavairwisana navo vachakabvu vaRobert Mugabe navaJoshua Ngomo chii chingatadzise mutunga miri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vataurirane nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro.
Emerson Mnangagwa can surely talk to Chamisa. Tsvangirai kumadzora and many other people. We are all Zimbabweans.
Kukana AIDS mita akataura na vamukabe, vamukomo. Chichineta dzizi kuti vamunanga kuti vataurane na vachamira, na vamunzo. Ndi vamwe vese, nekuti tiri vanhu mumwe chete, tinotaurirana.
Reverend Gondongwe vati zviri pachena kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, vakatiwo huori watekeshera nyika yose, kunyange paine vari kuti zvinhu zvakanaka munyika.
Is it not true that there is growing in this country? Is it not true that there is pain in this country? Is it not true that COVID-19 is taking our loved ones? Is it not true that there is severe food insecurity in this country? Is it not true that our hospitals are closed? Is it not true that there is a high percentage of unemployment?
Andifanire kugudzana nani zvake munyika kuti mune matambudziko. Hazvichokwadi here kuti vanhu vari kutambudzika munyika asi? Hachisi here chokwadi kuti pane kurwadziwa kuri kutiridzwa vanhu munyika? Hachisi here chokwadi kuti chirwere cheCovid-19 chikuraya vanhu? Ichokwadi kuti pane nzara, ichokwadi kuti zvipatara zvakavharwa. Hachisi here chokwadi kuti vanhu veurombo vari kutadza kudzidza pamudande mutande? Hachisi here chokwadi kuti vanhu vari kubira nyika?
Mumiriri weWorld Council of Churches muZimbabwe vaEric Chitando vati zvinorwadza kuti Zimbabwe yakasvitsa makore makumi mana ekuzvitonga, asi munyika muine nzara, kushayikwa kwemabasa, huori hwemhando yepamusorosoro, kusafamba zvakanaka munyaya dzezvedzidzo nezveutano. Tevedzero mutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vati vanotambira nemwoyo wose mashoko ataurwa pamusoro penhaurirano, sezvo iri nyaya yavari kugara vakataura nguva dzose.
Kukanya hurangana ndonyaya yatakabvira tichitaura semusangano weMDC Alliance, ndonyaya iri kutaurwa naReverend Kennedy, ndonyaya iri kutaurwa nemabhishopu vaya vakanyora tsamba, ndonyaya iri kutaurwa nevanhu vese vari muZimbabwe vari kupopota nenyaya yekudzvanyurwa kwavari kuita neZANU-PF, kuti nyaya inopedza zvese kukomba churu tiri varume tese, tiri madzimai tese, sevana veZimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa, sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati hurumende yakakoka mapato ose kuti ataurirane pasi pechirongwa chepolitical Actors Dialogue. Musangano weZCC wabudawo nechisungo chekuti kana zvichikodzera vemakereke vatungamiriri munhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika dzinopindwa nevanhu vose munyika, kwete vezvematongerwo enyika chete. ZCC iri kusarudza utungamiri hutsva nhasi, asi pataenda pamhepo izvi zvanga zvisati zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutsigira hurongwa hweZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU hwekuti vashandi vose varatidzire pamabasa avo senzira yekuratidza vashandirwi kuti mushandi haasi kufara nemihoro iri kubhadharwa nemaRTGS, asi zvinhu zvakawanda munyika zvichitengeswa nemari yekunze. Kuratidzira uku kuri kuitwa nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 31. Tabata mnyori mukuru weATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekubatana neZCTU.
Isu sasangano revarairidzi kumaruwa muZimbabwe tiri kuti tinenge tiripo uye tiri kutsigira nekutambira urongwa hwaitwa neZTTU Zimbabwe Congress of Trade Unions, inova inomirira vashandi wese muZimbabwe mumapoka akasiyana, angave mutrivate sector, angave mupublic sector, kuti tinge chiratidzira nemusoro muvhuro kuti tinge tichiwana muhoro yedu mari yekuUnited States dollars, nekuti ndizvo zvatagara tichinge tichironga kuti zvinge zviripo zvinhu zvese munyika zvava kutengeswa nemaUnited States dollars, uye hurumende inowa ndiwo watinoshandira isu sevarairidzi yakabvumira kuti zvinhu zvese zviri kutengeswa mumari yekunze. Saka apo wanenge vachitipa mari yemuno muZimbabwe isiri kuwanika ichipenga, isiri kuwanika ichikwana mukati mezvatinoita, hakuwanika tichinge tichibatana nevamwe vose sekudanwa kwaitwa neZCTU mukuratidzira kwatinge tichiita mbamsomu kuku kuti chengeti wana mari yoyoe.
Imi murikuti murikura didzira kuti munge mchitambiriswa mari inoenderana nema US dollar. Mambota ura herese sangano ne hurumende panyaya iyi zvichitevera kubvumidza kwayakaita kuti zvinhu zvitengeswe nemari yekunze.
Tagara tinoita hurukuro nawo, tagara tinowaudza kuti mari yedu iwona wakapukatira ngano tatagara tinacho chemuna 2012. Chemari yataipiwa yanga iri $500 wakazosvika padanho rekuti US dollar neRTGS yasvika pakunge yaka panana yawa 1-1. Tanta zviripo pa ground zvakasiyana. Ukashika uchida kutenga sugar ngene imwe mutengo ne US dollar, ukazosvika futi ukakuitenga ine maRTGS ngene mutengo wakasiyana zvekare uri kumaRTGS. Saka tiri kuti isusu tava panguva yekuti tava kuratidzira taura kuti mari yedu ishoma yatanga takawirirana uye mari yedu ishoma pane zvinhu zvanga takawirirana. Saka tikupinda mukuratidzira ukoko.
Hurumende yakatara mitemo inorambidza vanhu kuungana zvakanyanya. Kuratidzira kwenyu uku hakutyori here mitemo iyi yakatarwa nehurumende?
Mutemo unogona kuiswa, asi mutemo kana uri mutemo usiri wokuti unenge uchiwe bvuta ruzhinji hausiri mutemo. Taka mutemo wakadaro hatiwanenge tichange tiuteerera. Tinoda mutemo wegutsa ruzhinji, tinoda mutemo webumbiro remutemo, tinoda mutemo unoita kuti nyika inderere mberi, tinoda mutemo unoita kuti munhu wese afare. Saka munhu wese agona kunguva yake mutemo nekuti ari pachidanho chakadii. Baba unogona kuuya nemutemo wekuti mwana wangu ukadya nyama ndinokubaya nebanga. Saka izvozvo mwana anogona kuramba mutemo wokuti ini ndinokwanisa kudyawo nyama nekunyama iyo ihuku dzatinochengeta pamba. Saka ngatizvidyei tose.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kambani yeImpala Car Rental yabvuma kuti motokari yayo yakashandiswa mukupambwa nekutochwa kwemuzukuru wemutori wenhau Mududusi Matutu vaatawanda muchehiwa. Vakuru vekambani vaburitsa gwaro vachiti havakwanisi kutaura kuti ndiani akanga ahaya motokari iyi uye kambani yavo ichashanda nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamuchehiwa vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, izvo zvakarambwa nehurumende. Studio 7 haina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Hatinowo kwanisa kubata vakuru veImpala Car Rental panguva iyo taenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vari mumusangano wakakosha. Tabata murwiri wekodzoro dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti varidzi veImpala Car Rental vanofanirwa kubuda pachena kuitira kuti munhu wese azive kuti ndiani akahaya motokari yavo.
VeImpala Car Rental vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurohwa zvakaomarara nekushungurudzwa kwatawanda muchehiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeCar Rental havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunenedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Car Rental havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa chete, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umondi hwakaipa uhu. Saka veImpala Car Rental vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. Zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa, asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa vachishungurudzwa vachirohwa vachiitwa kafira mberi hurumende ichiramba saka Impala Car Rental ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Car Rental asingazive kuti mota idzodzo dzinombotwa mabasa akaipa vanhu vachipondwa vachishungurudzwa pachishandiswa mota idzodzo
veImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta munopokana nazvo here izvozvo
hongu tinopokana nazvo zvakanyanya nekuti apa pane mhosva kapa pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu aka nembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita vanofanira kuti vaudze nyika yese zvifumuke zvizivikanwe nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa apa tawana mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi tinokumbirisa kuti veImpala Car Rental vataure chokwadi vageze maoko panyaya iyi nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa uyezve handifunge kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Car Rental kana vachichengetedza mhondi kudaro
zvii zvamunotarisira vamavhinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Car Rental
hurumende inofanira kuti iferefete itaure pachena mazita evanhu vakaita izvi vosungwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva toziva kuti vaenda kujeri kuri pamhaka dzavo zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura vanhu vese vakataura kuti vakapambwa vakashungurudzwa eya dzana vaobet masaraure vana titinda mombe yarara vana samanda kureya gonyeti wezvekusekesa vanhu vanhu vese ivavo vana pita magombe ichiremba nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda muchehiwa nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika
hongu kwazvo hati isu tiri kutotaurawo neveImpala Car Rental kuti vaite zvinhu zvakafanira zvakanaka uyezve vazvichenese zita ravo nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa vamire pachokwadi vageze maoko vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaitwa zvakaipa zvakaitwa mazita ngaabude pachena vopa kumapurisa asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko havana rimwero nemhondi
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Commission for Human Rights riri kushora zvakadzama kushandiswa kwechisimba zvakanyanya nevachengetedzi vemajeri izvo zvakakonzera kufa kwevasungwa 22 kuMadagascar vamwe vasungwa vasere vanonzi vakakuvadzwa apo vaiedza kutiza mujeri munyika iyi yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achibatwa yegomarara uyezve akawanikwa iye achizowana rubatsiro panguva iyo muri yekwa Dr. Parton Zamara vari kutarisana nekushaika kwavadzamara mushure mekunge vawanikwa ivo vane chirwere chegomarara regai tiende kune mudzimai uyu utinzwe kuti ndiani
ndinonzi chiedza Maden Gadzirai kutaura chokwadi mazvelezo nyaya yechemzino ndirwadza sesingaiti nekuti inini pandakanzi ndine cancer gore rapera ndosangandanga ndina kunyatsoona kudzamu hwechirwere chegomarara recancer especially pandakanzitwa stage 3b almost stage 4 munguva yese haangozi Dr. Parton Zamara chiite vanhu vakawanda almost 6-7 vanhu vandaiedza kutaura navo ndichiedza kuti ndifambe navo murwendo rwekurwara negomarara kuti nditaure navo asi vese vachingoshayika pandakanzwa kuti Dr. Parton washayika ndanga ndichangobva kutumira imwe shamwari yavo meseji kuti ndokumbirawo kuti ndizotaura navo because nekuti ndainzwisisa kurwadziwa kwavaita ndainzwisisa ndichida kuvaudza kuti aiwa kana makutora mapirisi munofanira kuita so munofanira kudai semunhu akarwarawo negomarara saka kushayika kwavo kwakandibatabata
tipaiwo nhoroondo yenyu semudzimai kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti manga muine gomarara
ndakarwara kwemakore akawanda ndaingonzwa mudumbu kana kuti chikafu chandaidya semunhu anogara ega vanhu vaingoti haudye zvinhu zvine utano saka mudumbu mako hamungamire musha saka ndokufamba kwacho kwandaingoita ndichingoti ndikungorwadziwa pandakazonyatsochirwadziwa ndopandakangomuka ndikatongoenda ndega kuchipatara ndichingoti zvange ndingonoona chiremba pamwe pane zvaangandipa nekuti ndanga ndanyanya kurwadziwa saka pandakaenda kunoona chiremba wekutanga akandiita examination ndobva angoti I think pane something chakanyanya kupfuura mudumbu mamuri kuti muri kunzwa kana constipation yamuri kuti munhayo saka ndakukuendesi kuna specialist pandakazoenda kuna specialist ipapo ndipo pandakasangana naye ndikamutsanangurira zvandanga ndichinzwa makore esai ndichiti I think ndine mahemorrhoids mapiles constipation plus mudumbu mangu saka maybe ndanga ndisingajizvi zvakaitaa kana semaputi kana spinach because ndanga ndine iron yange iri low ndanga ndine anemia as well ndokubva vazondiita operation pakuita operation ipapo vakati pane zvandaona I think pane growth yandisiri kunzwisisa saka ndichaita inonzi biopsy ndozokuudzai kuti chii chiri kunyita after 7 days ndopavakazondifonera vachindiudza kuti ndine gomarara kubva ipapo ndakazoenda kuna oncologist ndokuchitanga radiation chemotherapy nesurgery
makanga maudzwa kuti mune gomarara ripi
ndakanzi colorectal cancer stage 3b
ndiyo here iyoyo chirwere changa china vaDr. Parton Zamara
panoti colon cancer rectal cancer necolorectal cancer mazwi anoshandisa ndingati interchangeably saka ndiyo yavanga vainayo cancer iyoyo
mushure mekunge maudzwa kuti mune chirwere chimakazodii
ndakaenda patreatment ndakaitwa radiation 40 days yeradiation ndibva ndaitwa chemotherapy 3 rounds of chemotherapy ndichinwa mapirisi futi echemotherapy over 4 months
zvii zvamakasangana nazvo mukunwa mapirisi aya
ndairutsa mazvelasi ndaiita dhairiya kana isiri dhairiya ndaiita constipation kana isiri constipation ndaita zvokufamba ndaitofamba nechimuti ndaisakwanisa kana kuzviitira zvinhu ndega ndaigezeswa naamai ndichidyiswa nababa ndivo vaindisimudza because ndanga ndisingabvumi kusimuka ndega ndisina kubatsirwa kurara kwaimetsa futi because ndinenge pambacho ndinge ndisina hope asi muviri unenge wakaneta kutaura chaiko kwaimbondinetsa ndaingoda kungodya zvinhu zvimbishi ndingangoti mango mbishi nemapichi chete zvekuti sadza nanhasi sadza richiri kuramba kana kudzika muviri wakatongochinja pfungwa dzangu dzazvainetsa kuti ndikuedza kuzvitambira nekuti paunongonzwa kuti negomarara nekukura kwatangangoita unongotanga kungofunga kuti waakufa ndaimuka asi kupfunama sachaiko kwaitonetsa ndingoti nai mwari dei mangonditora nekuti kurwadziwa kwacho handigoni kukutsanangurira mafelati
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives
tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedenda reCOVID-19 kuti zvii zviri kukonzera kuti uwandu hunge huchikwira. Ndezvatatimbokurukura nenyanzvi mune zveutano Dr. Jerry Masarira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Masarira.
Kwazwai.
Dr. Masarira, tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kufa muZimbabwe nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Chii chingadai chiri kukwidza uwandu hwevanhu vari kushaya?
Tinotenda nemubvunzo wamabvunza. Chinhu chinoitika pachirwere chatasangana nacho ichi idambudziko dzimwe nguva rokusavona zvakanaka ngozi yatakatarisana nayo. Nyange mamuno muAmerica tine dambudziko iroro futi. Kunzwisisa ndo chinhu chinotinetsa. Ndosaka muchiona vanhu vachiwanda vanofa. Situation yatinayo kumusha kuZimbabwe dzimwe nguva kumwe kushayiwa futi. Nokuti kuti munhu agone kurarama unofanira kungobuda mumba woenda unotsvaka chikafu wodzoka. But at the same time hazvipi excuse yokuti munhu asapfeka mask. Zvinodzivirira izvo chigwiri. Kamunhu akaita careless akati handina basa nazvo toita dambudziko iroro futi. Zvino hatizi kuti education yedu yokudzidzisa kuti vanhu vazive kuti takatarisana nechigwere chinouraya nyange iko kuno kuAmerica. So vanhu vanofa not kuti havazwisisi, havadi, vanofunga kuti vanoregwa nhema. Ndeimwe line of thought inoita vanhu muno. Ndosaka vanhu vazhinji dzimwe nguva vachifa. Saka kumusha kwedu zvogona kuva ndizvo futi kuti zvenge zvinokungonetsewa. Asi chio ndishamisa ndokuti vanhu vanofa chaiko. Asi hationi ngozi iyoyo sokuti tingagona kuidzivirira. Zvinogona, dzimwe nyika dzakaita wana.
Tiri kuonawo Dr. Masarira kuti kunyange vanhu vari kufa vari kuwanda asi vari kupora vari kuwandawo zvakare. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvakanaka kuti nhamba yavanhu vanopora iwande nokuti zvinoencourage izvozvo. Zvoita kuti vanhu vavone kuti chigwere chinogona kukundiwa. Izvozvo zvinotaridza izvozvo kuti unogona kuva nechigwere asi at the same time unogona kupora. Ndoda kuti zvive encouragement izvozvo kuna vasingadi kubetsera kuti chigwere chiite chishoma vachitevedzerawo murayiro wezveutano unobatsira kuti vanhu vapfeke mamask nokuva nedistance kubva pana vamwe vanhu. Izvozvo zvinotaridza kuti tiri kuimprova izvozvo. Izvozvo pachazvo zvinotaridza kuti tiimprova nokuti taidei vanhu vose vari kupora vaide vakatofa. Nemamirire enyaya kana watova nacho kana ukataa kere zvinongofa vaidei vakatofa vanhu ivavo. Asi vapenyu nokuti vakaita chimwe chinhu pazviri vari pedo navanhu vakamboita chigwere ichocho vakapora vavone kuti chii chavakaita vaudzewo vamwe kuti hainda hatinacho asi ndakadai. Zvakanaka izvozvo zvinobatsira. Zvinobatsirawo hurumende kuti isaremegwa nongoramba ingotaura iri iyo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira kunyange hazvo vakawanda vari kuporawo kubva muchirwere ichi.
Nhamo yokuona hama yako sokunonzi haizi threat yokuti unoona kufa izvozvo ndokumwe kusahwisisa kuri pamusorosoro chaiko. Hakuna munhu waunoziva usingagoni kukupa chirwere. Zvazvokuti ndodayana nhingi wakadai akadai akadai ndinomuziva hazvishandi zviya unogona kubata chigwere.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Masarira nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuTulsa kudunhu reOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 29 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe likhwelela yakumakhulu phose amabili izolo ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uzulu ayamapolice ngoba uzulu consent uzulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo.
Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini lePhandamasudu duzane leVictoria Falls. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli likhwelile njalo izolo laya kumakhulu phose amabili 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi abane babantu laba ngabeMashonaland West. Oyedwa ngowakobulawayo kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Lokhu kutsho ukuthi abantu abafe kuliviki kuphela bangamatshumi amane 40. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamatshumi ayisishiyagalolunye lasithupha 96. Asebefunyenwe belawo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula inkulungwane eziyisithupha 6388. Asebesindile bona sebengu 5043. Okutsho ukuthi abantu abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elekhulu elilamatshumi amahlanu 1150. Inkampani eqatshisa izimota e-Impala Car Rental ithi iphatheke kubi ngodaba lokusetshenziswa kwenye yezimota zayo kusehlakalo sokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela ngenyanga edluleyo bayamtshaya walimala kakubi phakathi kwensuku ezintathu engaziwa ukuthi uyaphila nalo ukuthi ungaphi. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu enkundleni yeTwitter besithi kumele inkampani le iveze ukuthi ngubani owayeqhatshela imota, umqondisi weImpala umnumzana Thomson Dondo wethule umbiko namuhla esithi kuyabahlupha ukuthi imota yabo yasetshenziswa ngalindlela. Kodwa uthe kabalamandla okutshela abantu ukuthi kumele benzeni kumbe bengenzini ngezimota zabo nxa beziqatshile. Uthe ngempela bakhona abangasebenzisa izimota zabo ukuganga bona bengakwazi. Kodwa uDondo uthe inkampani yakhe izimisele ukuvezela amapolisa angaba ephenya udaba lukaMutshehiwa ukuthi limota yaqatshwa ngubani. Ngaphandle kwamapolisa uthe kabenelisi ukuvezela yiloba ngubani limbiko. Abantu abanengi bakusolile lokhu besithi uDondo lenkampani yakhe balomlando wokuvezela imuli kaMutshehiwa ukuthi ngubani owasebenzisa imota yohlobo lweFord Ranger le ukumthumba kanye lokumhlukuluza Setheswa umlando wokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye baqale umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engaze abesaqatsha izimota ze-Impala ngoba zithumba abantu. Inkundla yeZim Live ilandele umkhondo walimota isuka la okobulawayo lapho eyabanjwa khona ikhamera ihluthuna uMuthehiwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli walinkundla laye obikwa wayedingwa ngabathumbi bakaMuthehiwa. Iwulandelile yaze yayatheleka eImpala Car Rental eHarare. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyacaca ukuthi company leyi ilomlando okuncedisa uZulu ayamapolisi ngoba uZulu consent uZulu hlale tshontshwa ngezimoto ezingaqedakaliyo okutshengisa ukuthi bayabe hayi imoto zabo. So sokuthi bekucacise bekwenze kube sobala ukuthi ngubani umuntu owanjani owayihayayo imoto yabo ngoba ukuthi bazamelele amapolisa akwenzi. Kuyacaca ukuthi umfana lo wathathwa wakhanjiswa endaweni eziningi ezijiyeneyo imota zabo zilama tracker. Kuvuza ukuthi bethu ukuthi umfana lo ngoba wagwatsha umfana lo kuvideo ukuthi bamthatha bamhambise egangeni. I-tracker yabo yathi ukuthi umuntu wayengaphi. So mbona ngazathi ikhampani le sokuze ukuthi incedise abantu beZimbabwe abahlala behlukunyezwa bethi bathathwa zimoto ezingalama namba ukuthi nkuyabe kuhayo zona imota ze-Impala. Impala kathesi ukuthi yona ithi zamelela amapholisa lawo akangani angcolile endaweni yalomfana akwenzi. Amapholisa asikhangelelanga okunengi kodwa sikhangelela ukuthi wonke umuntu oyabe sethintekile akazigeze ngokuthi hayi mina wami umlando yilowu ngenza lokho. So ikampani le yakuza ukuthi izimelele ukuthi ilandwe ngamapholisa. Ikampani le kuza ukuthi yona njengoba ukuze la igeze ibizo layo kayitsho ukuthi imota yayo yahayi wambani.
Inkampani le ithi lanxa ikusola kakhulu okwehlela uMuthehiwa kayilamandla nxa ihayisa izimota zayo awukutshela umuntu ukuthi kumele azisebenzise njani. Uthini ngalokho?
Imota ingazake isuke eImpala eseKaroi ibuye izosetshenziswa ukuganga kobulawayo then ibona bebese besithi they are not responsible. They are responsible labantu beImpala abancedisi amaZimbabweans ngoba into leyi ayiyintsha. IZimbabwe lilizwe elilabantu dabeloke betshontshwa kusukela ngama-80s ngesikhathi seGugurawondo kuze kufike namhlanje. So mbona ngazathi kathesi kuze kwabanjwa sebebanjiwa abantu beImpala ukuthi yibo abahayisela abantu abaganga ngileyo izimota zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile ngokunye okuphuthumayo. Kule ndlovu ezilithumi lane ezitholakale zifile duzane leVictoria Falls ehlathini lePandamasu. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezenhle olweZimparks umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi indlovu lezi zitholakale izolo njalo uthi sebethumele odokotela benyamazana ukuthi bayedingisisa imbangela kodwa uthi banakanela umkhuhlane we-anthrax. Isehlakalo lesi siza ngemva kokufa kwendlovu ezedlula amakhulu amathathu kweleBotswana ngasikhathi sinye kumaviki asanda kwedlula ngesizathu esilokhu singakaziwa. Kulemuli yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi idinga uncedo ukuze elaphise umntwana oleminyaka emithathu ohlaselwe ngomkhuhlane wecavernous hemangioma Wona oyenza umntwana lo amile izigaxa zenyama emzimbeni lamathumba njalo izitho zakhe zomzimba ikakhulu izandla zikhule ukwedlula izinga lakhe zicine ziqunywa. Unina uthi indodana yakhe uthando uhlaselwe ngumkhuhlane lo esanda kuzalwa njalo useze waqunywa isandla sokudla. Uthi njalo uze odokotela bamhlole kufunakala imali engange 13,000 rand. Imifanekiso kathando esiyibonileyo iveza ukuba ngempela izandla zakhe zinanabuke ukwedlula umzimba wakhe. Ulenkalakatha njalo yesigaxa senyama phezu kwembambo kumhlubulo wesandla sokhohlo. Sixoxe lo nina unkosikazi Priska Hlongwane.
Umntwana ngamnanzelela igrowth eyayikhula esandleni esika right ele 7 days then uthe esele 3 months kwaqalisa futhi ukukhula ku inguinal area ku pubic part lama testicles elilodwa laqalisa ukukhula wahamba wa operator wabathe beqeda kulo operator kwakuyi first operation yakhe ama first operation yakhe operator ama operations ayi 2 kwaqalisa ukukhula ehlangothini kulokhu ngxele ku left side phezu kwembambo kuthe sekukhula kanjalo futhi sele 9 months wa operator isandla ngoba sasesikhula kakhulu sesesabe kusidlula isandla sami we abutita imini le emithathu yoyayikhulu kumangalisayo kwavuvuka futhi kuaxila ngaphansi kwekhwapha phezu kwale elinye ichuma eyayikhule kuqala kuoperator operation yesithu. Uthe esehlele after 3 months after le operation waqalisa ukuba lamachuma amanyamayo ayi 4 akhula ku right side lapho ene operation khona lapha abutita isandla lawo machuma ayebuhlungu ukuthi ngagijima esibhedlela tezenkijima esibhedlela bafika ba-operator angu-2 akhona ma beqeda ku-operator la angu-2 akhona kwaqalisa ukukhula the right hands from the o-box yaphansi waqalisa njalo ukukhula ma iqalisa ukukhula kanjalo kwakuleyinye ithuma eyayisemuva kwakumele layo ikhitshwe ngoba yayibuhlungu ithe iqeda kukhitshwa kwakhula isandla esika-left sona lesi esi-right esinga-amputethwanga la saqalisa ukukhula.
Isifo lesi ungathi siphazamise njani impilo yomntwana?
Kumaffecte emotionally kakhulu ngoba nje ilife yakhe yonke nxa ekhuluma engumntwana enjalo uhlala engibuza ethi kuzophela nini amadumbadumba la azophela nini alawo lokudlala nabanye abantwana uyahamba edlala yedwa ngoba uyabe kwathi bazambiza besithula amadumbadumba abanye bethule izisu eziningi. All sorts of those things bekumangala uthule isandla esinjani izandla zakhe zikhwananga imini yakhe ayikwananga even ukudla uyakhe atsho sometimes ethi khona ngikwazi ukudla ngoba isandla sami asikwananga ngilazanto ezisiyeneleyo. My worry is uminwe emibili layo isikhula so bengicela uncedo kakhulu ukuthi at least if odokotela bangathola isolution angangena ku-MRI sibone ukuthi khona phakathi kunjani then sekudingakala isolution ukuthi angasizakala kanjani.
Abangathanda ukuphathisa bangakuthola njani?
Abafisa ukusikhulumisana nathi ngefoni nanzi inombolo ezilandelayo 0027 62 374 3560. Inamba lezi uyakwazi ukufona njalo la ku WhatsApp zikhona uyasiyakwazi futhi ukuthi sixhumane sifonela la ku WhatsApp i-address lapho esitholakala khona nayi 66 Oakland Flat kudilarey lepop euvele eBellevue East yikho lapho ongasithola khona. Then njengoba kunecorona kulama rules and regulation ma ufuna ukubona ingane kuyaba nemithetho kodwa akuyalelwe ukuthi ubuye uzobona icondition umntana akiyo besusiza lapho osiza khona.
Unkosikazi Priska Hlongwane ngumama kathando umntwana ophethwe ngumkhuhlane wecavernous hemangioma odinga uncedo lokuthi elatshwe. Inombolo zakhe njalo kwabangathanda ukumsiza zithi 0027 62 374 3560. Ngeza kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe 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 lamlela ndw
Kweze mapandleni lamhlanje inkomo zivikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emandebeleni ngenxa yendlala kanye lokusilela kwamanzi ngoba amadamu esesitsha. Kubika uAlbertine Ncube.
Indlala ehlasele enakene ibulale inkomo ezedlula izinkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000 endaweni ezithiyeneyo ezimathebeleni South. Lanxa izanuse zomkhathi zisithi lonyaka kukhanya kuza kuna izulu elaneleyo eZimbabwe lasemhlubulweni ezantsi eAfrika, ezinye izakhamizi zithi izifuyo zazo seziqalisile ukucuba ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Nansi sakamuse Tshana Ugwe, umnumzana Jeffers Dube.
Abadala lapha baphila ngokuthengisa imbuzi, inkomo, but lo nyaka kuyafiwa. Izinkomo seziqalile ukucuba.
Isigaba seBedbridge yize safelwa zinkomo eziningi ukwedlula zonke emathebeleni South nakenye silandelwa ngesebulilima kuzokuya igwanda yona eyalandelwa yinsiza. Ngaphandle kwezifuyo abantu abakhulumela Studio 7 eGwanda South labo bakhala ngokuthi uMangoyo usela leziko, but ngaphandle kokuthi bathole uncedo oluvela kuhulumende bazabulawa indlala. Unkosikazi Mnyadziwa Siziwe eChanya Ugwe ulima impita esifandeni sesibambe negadeni kodwa ududubo impuphu.
Angazi ukuthi ngisuka khona phandle kudlani impita nale yafika ngezini ngisikelele ngifake la matamatisi sipheke impuphu akusela siphelile phethu. Noma ngabe kwakomunye ngicela ngenike ngecapha ngiyabuya ngenze iporridge. Umuntu uyakwazi ikafi mahhala.
Unkosikazi Noniyadubo epaye phansi kwentebhe yena uthi ngaphandle kodubo lwendlala babhekane lokusilela kwamanzi.
Amanzi asesishotela njengoba libona kunjani, asithatha amanzi anti ndimbonile ngivelali phansi kwedamu ngebhara.
Isakhamuzi eKalange eGwanda South umnumzana Hlupe Siziba uthi iningi selisukile emakhaya kuyadinga ezinye indlela zokuziphilisa.
Kathesi sinje akuna hlelo elisiza abantu abaningi vele sebeziphilele esigurukuzeni.
Iy'nkokheli zomdabo lazo zithi uhulumende kumele angenele asize abantu ngokudla. Nangu Sobhuka kothiwedi kuward 15 eGwanda South umnumzana Gilbert Peter.
Isicelele kuhulumente ukuthi ancede abantu, siyabona lo nyaka zizaphela kuzathi icorona abantu kanesi abahambe ngokorona sephakathi kwendlala enye emangalisayo.
Amazwi akhasekelwe ngusobhuku wentibe kuward 18 esinayi umnumzana Nathaniel Moyo yena odi bazazithabalala abantu kanye lezifuyo zabo xa bengasatholanga uncedo.
Sincede ngelikhulu ukudla kwezifuyo nokudla kwabantu ngoba abantu bona abathola ukudla ngabantu abe-social welfare balutshwana, iningi abantu abatholi lutho. So laba abangatholiyo bona bayabephila ngani ngoba kunjenje lezitolo lapha kulezisuku ungazi kube luka ibhondi khonoko abantu bezitolo balawa ibhondi bathi abalifuni. Angikwazi ukuthi manje sizaphila mpiloba.
Inhlanganiso enakekela uzulu olambayo ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi iphakathi kokudinga uncedo lokusiza uzulu eZimbabwe ngokudla. Ithi kuguquka komkhathi okumamanzonzo kwezomnotho kuleli kanye nokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukuthiya abantu abafika phose ezigidi eziyisishiyagalolunye 8.6 million behlaselwe indlela embi kusiyaphela lomnyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisendibe Snai no-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siya lamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga. Lamuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo akhulisa abaningi. Sesinjani abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa lo khansila waleso sigaba unkosikazi Fabian Sipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe incazelo kuye ukhansila.
Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begulizisa but abanye lokhe begulagula ikakhulu kulomfana wahamba wa-operator so umfana lo uthwele nzima unida amachubu lawana awokuhambisela idoti inamba ku-1037 uthwele nzima lokho asusela kwaphala ngamanzi sibili uthwele nzima kadle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes okudla okuncane nje vele nxa ihambe eganyeni semele ihambele kulawo amachubu bakithi okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ngatholakala uncedo labanye nje lokho beyingane bayesiziso nje bathi hayi ngani kuba ngcono lo baba ndila omnye wako siziba la uloke ikhala ngasi sisu kodwa hayi kwabanye hayi so ngani kuba kungcunywana mbijana
kodwa sambona edinga usizo waluthola yini
ngihlezi labo khonapha lo mama wakhe ngithanda ukuthi umama wakhe la ngimqhubela ifoni layo atsho kuphathelane lo nomntanakhe lizizwelelani lodwa khona ngapho
mina umama kaManuel ngihlezi lo Manuel uManuel wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid so uManuel ayefuna ama-colostrum bag lokudla okulula okunjengama-spagethi lamarayisi into izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona isibhedlela so ikuthi ngize ngikutholi kunzima imali yangikhona kangisitholi lami ngumuntu nje amphilanga kahle phongukuhlala endlini uManuel ufunane ukudla akufanele akudle lama custom bekona lawa akosta $4 le $5 kade sekhule sey $5 liyi-1 so ube ngakatholi usizo oluvela ebantwini but belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika
Emmanuel operate kumntu indawo yamanzi we-typhoid so kathi sekenzisa ama-custom bags so uzamathole ngathola nzima lokudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole because into zakhona zingaba bedura so imali khona noma ngasebenzi zihlalele nje endlini ku but akhona anye bethembise nje bazanginika nje okunye okuncane ozangancedisa oales but ya akafiki khonakhona zizolethi ngizosebenzisa
Siyabonga Councillor ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina sesibuya ukusimo samanzi khona ngapho eluveve sesinjani kathesi
empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle okudla nxa wakhangela sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-K-Blues antshontsha le-compressor so kathesi bebesebhizi ngokulungisisa kodwa kona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselele ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuzokuyefika ukuthi izulu lini
ikhansili yedolobho lakobulawa yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye kuyini eyakwenzayo ukuphathisa abantu
ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise ku-fire and ambulesi khona ngale ukubana abantu bezama ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi so bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabian Sipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo waba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile sizigqibeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande
lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana DC Gqoka umhlabelisi osethule idlalade elitsha idlalade lakhe lithiwa ezakithi elilengoma eziyisithupha eleminyaka yokuzalwa engu-84 okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo
nini ezokuhlabela njalo ubona ungani uzahlabela usiya fika kuzinga liphi elokuvakatshela na ezinye indawo uhlabela
ngaqalisa ukuhlabelela ngisesengumntwana wesikolo ngo-1948 ngaqhubeka ngihlabela ngaze ngaqetha isikolo ngo-1958 ngo-1959 ngaqalisa ukuhlabelisa amakwaya ezikolo lapho engangifundisa khona ngiteze ngithole ithuba leli lokuthi ngirekhode i-albhamu yami le eyakuqala ngazwa nginesifiso sokuthi ngiqhubeke ngihlabelela ngize ngibe nethuba lokuya kwezinye indawo ngihlabelela
kala izwi elinye lapha elesifazana elimnandi ungasela ukuthi yena lo ohlabela laye ngubani igama lakhe njalo useke wahlabela na kumbe laye uyaqala
lo ohlabelayo uQuincy uyahlabela uselama album amathathu waziwa njengoQuincy Gqoka Moyo engumntanami ngifundise okweminyaka engu-40 njalo ngihlabelisa amakwana
ungavalelisa abalaleli
balaleli ngijabule ukukhuluma phambi kwenu abafuna ukuthenga umculo wami abasebenzise inombolo 0779116855 subscribe YouTube channel yami ethiwa DC Gqoka.
Sana DC Gqoka umhlabelisi oleminyaka engu-84 osethule idlalade elitsha ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 likhwelile laya kumakhulu phose amavili izolo 195 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ngemva kokuhlaselwa ngabantu, inkampani eqhatshisa izimota e-Impala yethule umbiko isola ukusetshenziswa kwemota yayo ekuthunjweni kukaTawanda Muchehiwa. Kule ndlovu ezilitshumi lanye ezitholakale zifile ehlathini le-Phanda Masu duzane le-Victoria Falls. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.